This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 23 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Renewal Democrats of Zimbabwe inotanga Congress yayo vaElton Mangoma vachidomwa vasina anovakwikwidza semutungamiri webato iri.
Mapurisa anorova pamwe nekusunga nhengo dzeMDC kusanganisira vatori venhau kwaRusape.
Sangano rekuChina rinopa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mubairo mukuru wekuchengetedza runyararo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinonzi kwaitika mhirizhonga inotyisa, vanhu vakawanda vakakuwadzwa kwaRusape nhasi apo mapurisa arwisa nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Mapurisa anonzi asunga vatori venhau vatatu nenhengo mbiri dzeMDC mushure mekuburitswa muusungwa kwavatazviona Marima vanoona nezvekurongwa kwezvinhu mudunhu iri. VaMarima vakasungwa nechitatu mushure mekunge vaenda kumapurisa kunovabvunza nezveurongwa hwekuratidzira hwebato ravo kwaRusape. Vasungwa vanosanganisira vaValentine Ziswa, munyori anoona nezvekurima muMDCT. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura nemutauriri weMDCT kuManicaland vaTrevor Saruaka kuti tinzwe zvaitika.
Vanhu varwadzirwa kunyanya baba Tekeshi. Patazoenda tichida kuti tinozoteera kumapurisa, tichida kuedza kuti titaure navo kuti munhu anga awadzwa kemusungu asinga vaende naye kuchipatara. Tabva tasvika pagedhi pakavharwa, pakanzi hapana munhu anopinda kunoona nyaya yavatekeshi nemajournalist. Kana gweta ratanga tatsvaga kuti riende kunobatsira rarambidzwa kupinda. Asi ndazoudzwa kunzi tazoona rori raakubuda rakazara nemapurisa raakuperekedza vatekeshi kuchipatara. Pane vanhu vamwe vakwara varohwa vachitiza vachienda, asi vatekeshi ndio varohwa vachipindwa navo mumapurisa. Saka kutaura kuno ndiri kuziva kuti vatorwa kuenda kuchipatara kuti vari vanorapwe, asi hatisati taakubvumirwa kuti tivaone.
Pane vanhu vangani vasungwa vadzokera muvaenda muusungwa kubva zvaitika dambudziko iri?
Muusungwa ndingaverenga kuti patorwa ivo vatekeshi, vatorwa vapepete majournalist matatu. Sydney Size votorwa futi anonzi Kenneth Nyangani weNewsday na Benedict Keto weDaily News, vari vatatu. Vazotorwa futi vanonzi vaZiswa vaValentine Ziswa. Awa pomerwa mose yekuti sei matakaungana, sei muchiri maRusape, tasoti vanhu ngavaende kudzimba dzavo. Vakaivawo vasvikirwa vari kuedza kubatsira vanhu vane kuti vaone marongere emafambiro ekudzoka, nekuti vamwe vanhu vabva kuHeadlands vanoshanda kwana baba Tekeshi. Saka vanhu ionawo vapanza hama muri kudherera mapurisa saka baba Ziswa vatorwa izvozvi. Saka ndingati vanhu vandava kunyatsa kuziva kuti vari in custody ifaisi.
Vanga vari vaTrevor Saruaka, mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland, vachitaura parunhare naSandra Nyaira weStudio 7.
Ini ndini Blessing Zulu. Svondo rino nerinotevera ndichange ndichikupai hurukuro nezanupf uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni. Nemuvhuro tichakupai hurukuro nemutungamiri webato reProgressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo. Vateriri, musa kanganwe kuterira hurukuro dzedu idzi.
Vanhu vakawanda vane maonero akasiyana siyana pamusoro pemubairo weruremekedzo rwerunyararo Confucius Peace Prize wakapiwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nerimwe sangano rekuChina reChina International Peace Studies Center svondo rino. Vamwe vanoti mubairo uyo unonzi wakaenzana nemubairo weNobel Peace Prize unopiwa nesangano riri kuSweden hauna zvikuru zvaunoreva sezvo nyika yeChina yagarawo ichipomerwa mhosva yekusakoshesa kodzero dzevanhu.
Asi vamwe vanoti mubairo uyu wakakosha sekukosha kunongoita mubairo inopiwa nemamwe masangano ari munyika dzinonzi dzine utongo hwejekerere. Vamwe vanotiwo sangano reChina International Peace Center harina kuita ongororo ine udzamu pakusvika kwaro mukupa vaMugabe mubairo uyu sezvo hurumende ichiri kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. VaMugabe vakapiwa mubairo uyu senzira yekuremekedza nekukwanisa kwavo kutonga pamwe nekushanda kwavo mukubatanidza nyika dzemuAfrica.
Sangano iri rakatanga kupa mubairo uyu mugore ra2010 uye vamwe vakawana mubairo uyu kare ndevaive mutungamiri weCuba vaFidel Castro nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin ava vane nyika dzinonziwo hadziremekedze kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa ava vanoti kusimukira kwenyika dzekumabvira zuva ndiko kwave kuita kuti dzipewo mibayiro yakadai senzira yekukwikwidzana nenyika dzekumawirira.
Ndingatora kuti mubayiro uyu uri kuenderana nezveukama hwavo nenyika yeChina. Mukatarisa kunyangwe vanoitirwa Nobel Peace Prize atinogara tichizivai ane chokuita ne zvinenge zvichida kukurudzirwa nenyika dziri kupa mubayiro iwoyo. Kana mukatarisa zviri kuitiko zvino zvekuti China inyika iri kusimukira iri kuda kupindawo pakuenzana naAmerica, saka vane vachiitawo maprograms avo anosimudzirawo vanhu vane gwara rinoenderana navo yatingati ideology pachirungu. Iko zvino tinotoona kuti muAfrica munomu munotori nenyaya yekuti kana vanhu vakapuwa rubatsiro neChina vakabudirira uku vachishaya rubatsiro rwenyika dzekumadokera, tinongoti China yakanaka nokuti yabatsira vanhu isina kunyanya kuvambinyikidza munyaya dzekodzero kana dzemahuman rights.
Asika mubairo uyu uri kuuya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero pamwewo neutongi nezveupfumi. Zviri kufambirana here?
Zvinogona kusafambirana, asi ndo maonero anoita vanhu vekuChina kuti zvinokodzera kuti varemekedzwe panguva yatiri ino. Nokuti matarisiro amuri kuita imi muri kutarisa nemaziso emunhu ari kutarisa hurumende yejekerera zvekumadokera, asi kana tichitarisa zvekumabvazuva kuEast zvatosiyana. Saka vanotarisawo kuti uyu ndiye ari kuita zvinoenderana nezvavanodzidzisa ideology yavo.
Totarisawo vamwe vakambopiwa mibayiro nesangano irori, tinoona kuti kwakambopiwa vaFidel Castro vaitungamira muCuba, kwakapiwawo vaVladimir Putin vanove mutungamiri weRussia. Vamwe vevanhu vanonzi havatevere utongo hwejekerere. Mubayiro unozoonekwa kukosha kwawo here pakadai?
Kuvanhu vanotsigirana nezvekumabvazuva kunana China, mubayiro uyo unokosha pakucherechedza. Mukaona vanhu vese vapiwa mubayiro iwawawa havagoni kunge vachiuwana kana tichitarisira kunyika dziri kumadokero, asi kana tichitarisa zvenyika dziri kumabvazuva kuEast ivo vanhu ivava vanowana mubayiro nenyaya yokuti nyaya dzegusa ruzhinji vane vachidzitevedza maitirwo azvinoitwa kubva kumabvazuva ikoko.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe nhasi ratanga kongresi yaro yekutanga kubva zvarakavambwa navaElton Mangoma vachidomwa vasina anova kwikwidza semutungamiri webato iri. Mutorori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ nhasi ratanga kongresi yaro yemazuva maviri richizeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira bumbiro remutemo yebato iri pamwe negwaro richatevedzerwa nebato iri kwemakore mashanu ari kutevera. Vanga vakafano bata chigaro chemutungamiriri webato iri vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vana vasarudzwa vasina kukwikwidzwa vanosanganisira ivo vaMangoma pachavo.
Hapana akandi challenger, hapana aka challenger vice president, hapana aka challenger vice secretary general, hapana aka challenger pau deputy chairperson, hapana aka challenger pau treasurer general. Awo vanga varipo vakubva vanoto continue vakadaro.
Amai Beauty Care, avo vaiva nhengo yeNational Working Committee kuMDC Renewal Team, ndivo vasarudzwa kuva mutevedzeri wavaMangoma uye havana ava kwikwidza. Vanga vakafano bata chigaro chemunyori webato iri, vaTrust Chikohora, vano venyanzvi munyaya dzezveumhizha hwemakombiyuta, ndivo vasarudzwa kuve munyori webato, vasina ava kwikwidza zvakare. VaMangoma vaenderera mberi vachiti kongresi yavo ichazeya nyaya dzakawanda dzinobata nyaya dzesarudzo dzichaitwa muna 2018. Vaenderera mberi vachiti bato ravo richashanda nemamwe mapato pamberi pesarudzo, asi vanoti nguva yekuita izvo haisati yakwana. Vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatambidze mumwe matomu, vachiti vaMugabe vaive munhu akura zvekuti havachakwanisi kuita basa ravo nemazvo. Vasarudzwa vasina kukwikwidza kuve mutauriri webato iri vaPishai Muchauraya vati bato ravo riri kukura zvakakomba kubva parakavambwa, vachiti pane nhengo dzeparamende dziri mune mamwe mapato dzavari kushanda nadzo sebato. Vatiwo pane vari muchiuto vari kuuya kwavari runyanhiriri vaitsvaga kuti vashande vese. Imwe nhengo yeRDZ iri kupinda musangano wekongresi uyu vaMvula Muhamba vanobva kuChipinge South vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti bato reRDZ richagadzirisa zviri kunetsa munyika.
Separati ine gwara, ine maprinciple and values. Sechimwe chazvo kudoma one yacho, principle and value inonzi reparation, kuti vanenge vachitarisa chaizvo chaizvo zvinoda vanhu kuti vanhu vanodei. Saka tinoimba kuti kuburikidza imwe maprinciple and values reparation yekutaridza zvido zvevanhu, tinovimba vachamira nesu.
Kongresi iyi yakatarisirwa kupera mangwana pachasarudzwa utungamiriri webato hwakakwana. VaMangoma vakavamba bato reRDZ mushure mekunetsana kwavakaita navatenda ebiti kuchikwata cheMDC Renewal Team kwavairwira hukuru mushure mekunge vapatsanurana navaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuSouth Africa ashandisa zvombo zvisingakuvadzi zvakanyanya mukuedza kwavo kumisa vadzidzi vemuzvikoro vanga vachiratidza pamuzinda wehurumende nhasi muPretoria. Zviuru nezviuru zvevadzidzi vaungana paUnion Building vachiratidzira kukwira kuri kuita mari dzedzidzo yemuzvikoro zvepamusorosoro. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vati vari kusangana muhurukuro nevatungamiri vevadzidzi uye vachasanganawo nevakuru vedzidzo munyika. Zvikoro zvepamusorosoro gumi nezvina zvavharwa zvichitevera urongwa hwekuda kukwidza mari dzechikoro nezvikamu gumi kubva muzana.
Vaimbova gavhuna weRhode Island muAmerica vaLincoln Chaff vari kubuda musarudzo dzeDemocratic Party dzekutsvaga chamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016.
vachafavo vakambova nhengo ye Republican Party vakazoenda kuma Democratic Party vachisiya bato ravo vava munhu wechipiri kubuda musarudzo ye Democratic Primary zvichevera kubudawo kwakaita va Jim Webb avaimbova senator we Virginia. Mutungamiri webato remavambo kusiledon, Dr. Simba Makoni, vanoti chapa kuti upfumi wenyika uende kumawere, inyaya yekushaya utungamiri unenjere, uye kutadza kutevedzera gwara reupfumi rinenge ratenderwa. Vamakoni avakabuda mubato reZANU PF uye vaimbova gurukota rezvemari vanoti vanoziva kuti bato reZANU PF rinorwisana asi vanoti rwendo runo zvanyanya. Vamakoni vanotiwo zvave pachena kuti muZANU PF hamuchina munhu ari kunyatsotungamira achibatanidza vanhu vose. Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevezvematongerwo enyika tabvunza Dr. Makoni kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Reganditi vanhu vari kuchema chema zvimhinga mpinyi zvisiri muupfumi chete. Hakuna chekudya, kune kutya, hakuna mishonga, hakuna. Saka nyika yakarara nemanhide, yakagwadama. Chiri kukonzera izvozvo nyaya dzematongerwo enyika ava Mugabe neZANU PF kunyanya. Chii chingaitwe? Kunodiwa gwara rekugadzirisa zviri kunetsa munyika kwese kwese rakajeka. Rinonzwisisika nevanhu vese, gwara rinotevedzwa pakuzadzikiswa kwaro zvakasimba nguva dzese. Dambudziko ratinaro nderekuti nhasi vamugabe vari kuvava, mangwana vari kutapira, hamuzivi kuti chavari kuda kuita nhasi ndechipi. Vari kurwisana pachavo zvenyika vakanganwa, vakungotarisana nezvigaro chete.
Saka kuri kuti Dr. Makoni ndo vari panyanga. Zvii zvamungavimbise vanhu kuti munoita zvakasiyana nezviripo?
Chekutanga tinotsetsenura gwara rakajeka kundima dzese dzinoda kuitwa basa. Topfuurira kurizadzikisa gwara iroro zvakasimba nguva yega yega zvakaenzanirana.
Ko tichitarisawo zvirongwa zvakaita sezvekuendesa upfumi kuvatema nezveminda. Muri kuzviona sei zviri kuitwa nebato riri kutonga?
Hapana zviri kuitwa nebato riri kutonga kunze kwekuvhiringidza vanhu vari kuda kuita mabasa avo nekuvatyisidzira kuti vasaite zvavanga vachida kuita. Mutemo wekupa upfumi kuvatema, pfungwa iyoyo yakanaka. Nyika dzese dzinoda kuti vazvarwa vazvo vave ndivo vakabata upfumi hwavo. Asi maitirwa azviri kuitwa nehazvakaitwa nevechibhakera ndivo ari kuvhiringidza nenda yekuti mutemo wacho hauna kujeka. Takambouongorora tikaona kuti mutemo uyu unotyora bumbiro remutemo wenyika pakuti mutemo wakavakwa pahwaro hwerusarura ganda. Kana uri mutema, chero ukatamira muZimbabwe gore rapera, unonzi uri chizvarwa chemo. Kana uri muchena, nyange wakazvarirwamo kuna 1890, unonzi hausi wemuno nendo yekuti ganda rako ichena. Ndo dambudziko guru riripo. Dambudziko rechipiri nderekuti kupa upfumi kuvatema kuri kungoverengwa munzira yekuti matora chikamu chemakambani inonzi equity muchirungu. Kuti une 51% hazvirevi kuti ndiwe muridzi uri kuzviita. Kune zvinhu zvakawanda zvatisina mukana wekutsanangura asi reganditi muchidimbu. Chechitatu, kupuhwa kwacho hakusi pachena kuti uyu apuhwa uyu anyimwa sei sei. Zviri kutedza kuti unozivikanwa nani, unotsigira bato remazongerwe enyika ripi, unobva dunhu ripi, unoera mutupoi.
Ngatitariseiwo iyo nyaya iri muZANU PF yekuti vamwe vanenge vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe. Zviri kukonzerwa nei chaizvo?
Haviye zvigaro. Blessing. Vanhu vari kupinda mubato iri nenda yekuti vanoziva kuti ukapuhwa chigaro wagarika.
Ko iwo utungamirwa vamugabe munoona sei kubva kuna 1980?
Pane nguva iyo vamugabe vanga vachitungamira vaine zvido zvevanhu mumwoyo nemundangariro yavo. Izvo zvakapera ningati kusvika pakapera kuma 1990. Asi kunyanya kubva pana 2002, utongi hwavo hwanga hwava hwekudzvanyirira, hwokutyisidzira, hwokupamba kuvanhu vachizvipa iwo nevashoma vakavaunganidza. Saka zvinangwa zvehondo yerusununguko zvaivatungamira pamakore ekutanga vakazvirasa kare kare vakazvifushira mugomba rakadzama chaizvo.
Mutungamiri webato remavambo kusiledon Dr. Simba Makoni vari parunare muHarare. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi, endai pafacebook page yedu yevoa shona kana kuendawo pawebsite yedu www.voashona.com.
Sangano guru revadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, iro ririkukunda musarudzo dziri kuitwa muzvikoro zvepamusorosoro, rinoti richaratidzira kuitira kuti mari dzemuzvikoro zvepamusorosoro dzidzike pamwe nekuti mitemo inodzvanyirira muzvikoro ibviswe. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wezinasu vaavoid masiraha vanoti sangano ravo riri kuronga kuratidzira munguva pfupi iri kutevera nekuda kwekukwidzwa kuri kuitwa mari dzechikoro uye pamwe nekutsigira vadzidzi vekusouth africa vari kuratidzirawo. Vamasiraha vanoti kana vadzidzi vekusouth africa vachiratidzira ivo vaine nyika ine upfumi huri nani, ivo vadzidzi vemuzimbabwe vanofanirwa kutogara mumigwagwa vachiratidzira sezvo vabereki vavo vari kudzingwa mabasa, izvo zviri kuita kuti vatadze kubhadhara mari idzo dziri kukwira nguva nenguva.
Zvakahwina kudai zvinoreva kuti vana vechikoro muzvikoro zvepamusoro vari kuratidza kuti vane tarisiro muleadership yezinasu. Saka zvatichaita ndezvekuti tichameka shuwa kuti takokera vana vose vari muzvikoro zvapamusoro kuti tidemonstrate kana kuti tiratidzire pamusoro pemapolicies ari kuiswa negovernment atisingawirirani nawo. Ndofunga muri kuona zviri kuitika kusouth africa.
Vamasiri havanoti havakendenge kuti hurumende ingangofunga kuti vari kufurirwa nebato remdct iro rakavimbisa kuratidzirawo munguva pfupi inotevera nekuda kweupfumi hwaenda kumawere.
Isu kwetiri hazvisi zvinhu zvine basa kuti hurumende yezanupf yafunga kuti pamwe tiri kubatana nemdc mukuratidzira. Chinokosha kwatiri ndechekuti zvatiri kuratidzira zvine musoro here uye tiri kuratidzira pamusoro pezvei.
Masira havanga vachitaura mashoko aya mushure nekukunda kwakaita boka ravo musarudzo yevadzidzi yakaitwa pachinhu University of Technology nezuro. ZINASU yakatora zvigaro zvose zvinosanganisira chasachigaro, munyori mukuru pamwe nemubati wehomwe. Muzvari Johana Mamombe avakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri vanoti kukundwa kweZimbabwe Congress of Students Union ZICOSU, iyo yaitsigirwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, zvinoratidza kuti amai Mugabe vakarambwa nevadzidzi munyika.
Saka zvazvinoreva ndezvekuti vadzidzi varambwa kusapota amai, ndozvatiri kuratidza kuti Dr. Grace varambwa nevadzidzi vepakati, ndozvazviri kutoreva. Nekuti chero vadzidzi vacho vashoma nini vaikwanisa kucheka matisheti wayo avakaunda.
Sarudzo dzevadzidzi pachinho University of Technology dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda zvekuti pakatodaidzwa mapurisa akanga akapakatira pfuti pamwe nembwa kuti vaise runyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Gumi guru 18 raiva zuva rekuparura chibvumirano chekumisa urongwa hwenuclear chinozivikanwa nerekuti Comprehensive Plan of Action kana kuti JCPOA, icho chakaviriranwa pakati peIran, European Union nedzimwe nyika.
KuIran izvi zvinoreva kubvisa zvimwe zvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvombo zvenuclear, kudzikisa uwandu hwayo uye kudzikisawo zvimwe zvine chekuita nechombo ichi. KuEuropean Union izvi zvinoreva kubviswa kwezvirango zvanga zvakatemerwa Iran, uye kuAmerica zvinoreva kutanga kweAmerica kuzadzisa zviga zveJCPOA, izvo zvinosanganisirawo kubvisa zvirango zvakatarwa muchibvumirano ichi mushure mekunge sangano reInternational Atomic Energy Agency raona kuti Iran iri kutevedzera zvose zviri muchibvumirano.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakatambira kuparurwa kweJCPOA vachiti chiitiko ichi chinodzivisa Iran mukugadzira zvombo zvenuclear uye kuona kuti chirongwa chayo chenuclear ndecherunyararo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry vakati nyika dzemumiddle east dziri kuramba dziri parumanadzombe uye zvaizowedzerwa dai Iran yakasvika pedyo nekumba chombo chenuclear. Vakati vochibvumirano ichi chakakosha sezvo chiine chinangwa chikuona kuti hapana zvakare kugadzirwa kwezvombo zvenuclear mudunhu iri.
Mashoko aya anoburitsa pamire America panyaya yechibvumirano neIran.
Muchirongwa chedu chelive talk nasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemubairo wakapiwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezvimwe zvizvarwa nemasangano ekuChina.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munao dzedu dzemitambo vemhuri yenhabvu muZimbabwe vanoti chikwata chemaWarriors chiri kubudirira kuenda kumaAfrican Nations Championship apo chichatamba neLesotho nemusi wesvondo. Mutoro wedu nhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chiri kutungamira 3-1 apo vari kusangana neLesotho iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa rekuti ngwena kana kuti macrocodiles apo vari kusangana kumaseru nesondo. Zvibodzwa zviviri zvakanwiswa naRodrick Mutuma weDynamos nechimwe chete chakabva kuna Dani Piri zviri kupa veruzhinji pfungwa dzekuti maWarriors akatokunda kare uyezve atove munzira yekuenda kumaAfrica Nations Championships ayo ari kuitirwa kuRwanda gore rinouya. Muteveri wemaWarriors vazivanai muroiwa vanoti Zimbabwe haimise tuzvikwata tudiki twakaita seLesotho zvekuti vari kutarisira kuti maWarriors ari kukunda zvekare mumutambo wechipiri uyezve uri wekugumisira munzira yekuenda kuEast Africa.
NaLesotho kudambura kwabvura kwabvura hatimise zvinyika zvidikidiki.
Vamuroiwa vanoti Zimbabwe yatove iko kuRwanda uko kuchaunganidza zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenhabvu muAfrica. Mungoriri wezvemutambo vaAndrew Rhodes vanotenderana navamuroiwa vachitivo zvibodzwa zvakaniswa neZimbabwe pamusha zviruratidza kuti maWarriors ave kokugungano remhizha yenhabvu muAfrica iyoyi.
Ndinoona nyika yedu Zimbabwe ichiwina zvakare asi ndinovakurudzirawo kuti kana vachitamba vasatambe vachifunga kuti vakatohwina nekuti Lesotho inenge yagarawo yakatogadzirirawo ichiona kutotiwo mutambo uyu wane makwiko akasimba saka ndavazanwa kuti vatambe vakawedzera shungu dzavo kuti tienderere mberi.
Asi mutungamiri wevatambi vemaWarriors Dani Piri haasi kutarisa zveLesotho izvi asi kumafinari kuRwanda munandira gore rinouya.
Last year takaenda kumasemifinals hopefully tosvika ikoko tofura ikoko tonosvika kumafinals acho.
Zvakamira zvakadai vePremier Soccer League varonga mitambo mishanu mukupera kwesvondo kunyange hazvo vamwe vatambi vezvikwata zviri kutamba vari munzira kuenda kumaseru nemaWarriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinotanga kongresi yaro vaElton Mangoma vachidomwa vasina anovakwikwidza semutungamiri.
Mapurisa anonzi arova pamwe nekusunga nhengo dzeMDC kusanganisira vatori venhau kwaRusape.
Sangano rekuChina rinopa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mubayiro mukuru wekuchengetedza runyararo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.